chimwe chiri kukurudzirwa kuti vanhu vagare vachigeza maoko avo nemvura yakachena senzira yekuti vasabatire chirwere checoronavirus. Panguva iyo pombi dzemvura mumadhorobha nemaguta akawanda dzisina mvura yacho. Mumwe mugari wemumusha wemufako semarare vajeans piri vanoti havaoni izvi zvichiitika nekuti vanogara vakawanda uye mvura yakachena iri kunetsa kuwana.
Pamba ndeiri about 12 4 rooms zvekuti 1 meter izva zvindune zvichiita plus nyaya running water iyi ezvinezvimvura yacho yaenda pachibhorani hamenotoita sei because vari kurambidzwa nokuungana vachiti 1 meter 1 meter tetaudo vanotora mvura pachibhorani saka hapane nyaya.
Mumwe anogara pamba imwe chete navapiri vawarin Jonas vanotiwo zviri kutaurwa izvi zvinogona kuitwa chete kune vanhu vane dzimba dzakakura uye vaine mhuri shoma. Vatiwo nyaya yekuti vanhu vagare kumba kana lockdown inoita sekuti hurumende inovakoshesa asi vakati upenyu hwakavaomera nekuti hurumende iri kutadza kuvariritira.
Vangaite nguva vari kutityira but hapana kutityira kwavari kuita because vanhu vese vakatofa kudhari because kugara kwatiri kuita mvura hapana zvonzi tozoita magariro akanaka kana magara mudzimba hapana zvazvinobatsira.
Asi mumwe mugari wemublock 8 Mumbare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti coronavirus yacho ichanetsa kudzivirira nekuda kwemagariro ekumanikidzana avanoita mumahosteri pamwe nekushayikwa kwemvura yakachena.
Vanhu vanenge vakawanda ndizvozvakuinepo vanhu vanenge vakawanda kuita kunge mbeva dzimba zvokuti haaoma hazvekumazvo kutomanaatoma 9 10
Munyori mukuru musangano ravana chiremba vanoona nezvekodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti chakakosha kuti vanhu vagare kudzimba dzavo zvisinei kuti vanogara vakawanda here kana kuti kwete. Dr. Matara vanoti kana vanhu vakagara padzimba dzavo hapana anounza chirwere ichi uye zvakakosha kuti vanhu vaitewo utsanana nekugeza nemvura nesipo.
Tinonzwisisa kune vamwe vanogara mudzimba vari family members vakawanda vachigara paimba imwe chete asi tinoti kunyange zvakadaro garai mudzimba dzenyu idzodzo nekuti as long as pasina munhu ane utachiwana kunyange makawanda zvakadini pamba mukasabuda muchinotora utachiwana panze haukubatei muri mudzimba dzenyu. Saka zvakakukosherai zvakakoshera mhuri yenyu kuti mugare mudzimba musafambe fambe nekuti mukufamba panze muchinosangana neuwandu hwevanhu vanenge vabvawo kunzvimbo dzavabva vamwe vabva kunze kwenyika nopakutora utachiwana muchidzokera nawo kumba.
Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa remdc Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ipe vanhu pekugara zvakanaka senzira yekudzivirira zvirwere zvakaita secoronavirus. Vati kunyange hazvo nyaya dzakaita sekuti vanhu vasaungane uye kuti vagare vakaparadzana kana kuti social distancing dzakakosha, chinhu chikuru chinodiwa pakudzivirira coronavirus kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti vageze maoko avo kuitira kuti agare akachena nguva dzose.
Chandinoona chinobatika chinogona kuitwa nokukurumidza kudzivirira coronavirus kuti imhanye zvikuru mahigh density area medu kusupplya mvura yakawanda. Hurumende ngaipe mari yakawanda kumakanzuru vasupply mvura yakawanda nemabhauza kunyange zvibhorani chibhorani chogona kudrilliwa in one day chikatoshanda. Tinokurudzira hurumende kuti ite itarise zvinhu zvese izvozvo kuti zvinoshandika nazvo ndezvipi. Ndinoona kunge masanitizer ari shure kwemvura, mvura ndoiri panumber 1, mvura nesipo vanhu vageze nemvura nesipo.
Kunyange hurumende ichiti vanhu havafaniri kuungana, vanhu vari kutoungana kuzvibhorani mumaguta sezvo vasina mvura dzemupombi. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende sezvo gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Asi vamoyo vakaudza vatori venhausvondo rino kuti zvakakosha kuti vanhu vagare vachiita zveutsanana nguva dzose kuitira kuti vasawirwe nedambudziko rechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo pari kukurudzirwa utsanana, coronavirus yakatobatawo vamwe vatungamiri venyika dzakabudirira vakaita sava Boris Johnson vekuBritain, Prince Charles vekuBritain, mudzimai wemutungamiri weCanada amai Sophie Trudeau, dzimwe nengo dzeparamende muAmerica pamwe nevashandi vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence nevamwe. Kusvika pari zvino coronavirus iyo yabata vanhu vanodarika mazana matatu ezviuru pasi rose yakabata vanhu vanomwe muZimbabwe uye mumwe wacho Zororo Makamba akashaya mukutanga kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.